Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 30, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi yokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemuvhuro. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vari kusangana nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe, chinangwa chiri chokuona kuti poitwa sei panyaya pemitengo yehupfu negorosi. VeGrain Millers Association of Zimbabwe vanoti vari kuda kuti mutengo wehupfu negorosi uwedzerwe sezvo vave kutenga mari yekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinotevera danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuti haichawaniri mari yekuAmerica nemutengo uri pasi zvimwe chete zvakaitwa kumafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Tanika kwanza kutaura tinokwanisa takamirira nyaya yegorosi nekuda kuti gorosi ndo ratinogaya kuti tizoburisa flower tozotengesa kumabheka ozobika chingwa. Saka panyaya yegorosi nenyaya yechibage paregional tiri kutarisa mitengo yezvinhu zvandataura izvozvo nekuda kuti zvese zviri kukwira. Vemapackage company vanotengesera zvatinoputirisa huku, flower nesugar businesses vari kuda mari yekunze kuti tibhadhare kutenga maplastiki wavo. Tisi mari yekunze hatichikwanisa kuiwana nekuda kuti tongatitenga muno muZimbabwe. Uyezve pane nyaya yemasubsidi akanga aripo ekutenga chibage nekutenga wichi. Kunyanya wichi taiitenga ye$407 taisirwa subsidi nehurumende. Subsidi iyoyo yakabviswa zvaakureva kuti taakutengawo neinterbank rate. Saka zvese izvi zvoda mari yekunze. Mari yekunze izvi hatichikwanisa kutinge tichiwana paresident of Zimbabwe. Taakuiwanawo pamusika mutema. Pamusika mutema apa reti yacho inenge yachikwira zuva nezuva, yaakuendayo kuma1.8. Saka tatichionesa nehurumende kuti ndobva tasvika apa, macost pressure zvedu akamira so. Saka toita sei kuti tikwanise kurambawo tiri mubhizinesi nekudawo kuti tikasavandudza mitengo yezvinhu zvedu zvaakureva kuti zvinokwanisa kuti tivhare. Asi tikuta kuti aiwa isu hatifaniri kuti tivhare zvitoro hazvifaniri kuti zvivharwe. Mafactory edu hafaniri kuti avharwe. Tinofanira kuti tiite mashopu oramba achitoramba tichigaya, mashopu toramba achisupplya hupu nezvimwe zvakaita sana flower. Asiwo ivana zvina bhizinesi vedu vanonga vachida uchoviri kuti varambe vari mubhizinesi.
Hurumende iri kuti kudii nechikumbiro chenyu?
Sangano chemataura ndaita uri kuenderera mberi. Sachigaro reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari kupinda musangano nehurumende. Nhasi uno sekutaura kwandiri kuita vatafadzwa musarara vanovandino sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe. Mangwana ndipo vachange vachikurukura negurukota rezvemabhizimusi pamwe chete nemaindastry vachivapa sistemu izvi, vachivaratidza vachionesana navo vasati tazoannounsa zvataurirana isu nemamembers edu vanoita zvekugaya gorosi nechibage kuti tizenge tichivanudza mitengo yedu. Asi ndinokuinzai kuti nekupera kwesondo kana kuti kutanga kwesondo rinouya chazo zivisa mitengo mitsva zvinhu zvatinogadzira isu asi tichakuzivisa tinge tapedza tawirirana nehurumende nekuda kwekuti hatisa kukasika kumhanya kuzivisa mitengo iyi kana kuti kuanaunza mitengo iyi kana kuti kuzongoona vanhu mangwana vaona mashoni emakuti uku wakuita mari yakati isina kunge tagara pasi nehurumende tawirirana taonesana.
Ko vane mitengo yatiri kutoona yatoiswa kuti chingwa chakuita mari hupfu hwakuita mari vari kuzviwana kupa
isu semamiras hatisati takwidza mitengo yezvinhu zvedu kana pane vari kuita izvozvo ndobva vari kuita iyo havo nekuda kwavo vasi nhengo dzedu isu dzegremiras asuye muzimbabwe hapana nhengo yedu yati yakwidza mitengo nokuda kwekuti takagara musangano watakagara isu semamirazi nenhengo dzedu tikawirirana kuti hatisi kuzokwidza mitengo yezvinhu zvatinogadzira tisati tataura nehurumende.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikhaya Chaunza vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe, PEUS, rinoti richabatana nesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kwakarongwa nesangano iri kubva nemusi wemuvhuro 3 Chikumi. Mutungamiriri wesangano repeus vaWilson Makanyaire vanoti sevarayiridzi vari kuona kuoma kuri kuita upenyu hwavo nekuda kwemitengo inoramba ichikwira asi pasina zviri kuitika kumihoro yavo. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takashira Joe, vaudzawo Studio 7 kuti nhengo dzavo dzichatangawo kuramba mabasa kubva kutanga kwaChikumi, vachiti vari kuedzawo kukwezva vamwe masangano evarayiridzi ane muono wakafanana newavo kuti vabatane, vachiti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu. Varayiridzi vari kuti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica, kwete kutambiriswa nemaRTGS ayo avanoti haachina muremu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakanyaire.
Ichokwadi, kutanga ndoda kutenda utungamiri hwatu waramba uchichema nematambudziko ematicha. Sematicha tagara pasi tikaongorora kuti zvechokwadi zvinokodzero kuti tibatane neatus tipirangewo mabasa. Changopa kuti tidaro mwana wamai nyaende imwe chete iyoyo kutambura kwematicha, iyoyo yekuti maticha ave kunhonga cheshe nemuromo. Hakuchina araramo kuZimbabwe, nyange vanhu vatinodzidzisa havachagona nekudzidzisa zvakanaka. So zvinhu zvaoma kuZimbabwe, tara kwatinodai tichana kunhonga tambe maili 50 or so dollars per month. Zvinhu zvaoma hasakwanisika. So tangoti tibatane tipinde munzira tangwe basa tombochema nehurumende yedu yautakanye tichida tinganzwika.
Tiri kuonawo kuti pachine mikana nenzira dzekuti munge muchigara pasi nekutaudzana nehurumende musati mapinda mukurangwa mabasa. Matimapedza here nzira idzodzidzi kuti muzoda kupinda mukurangwa mabasa?
Mwana wamai angu, kutaurirana nevanhu ava handione zvichibudisa pundutso. Asi kuti munogara pasi muchifunga kuti muri kutaurirana but kusina chinoitwa. Unoziva ukaenda kuchechi kuna mufundisi unotora vakadzi vevaridzi unongonamata wakavhura maziso. Ukafunga kuti muri kuchechi unoerekana mukadzi waenda. Tingapedza nguva kutaurirana kana kukurukura. Chokwadi ndechekuti they are wasting generation yematicha, vari kuwesta generation yamatodzidzisa. So tingangonyepera kuti tinotaurirana, hapana chinobuda pamwana wamai wako.
Zvii chaizvo zvamuri kuchemerawo imi sesangano repeus?
Zvinhu zvedu zviri so clear. Vakataura vega varume ava vakati RTGS yakuretwa. Vakataura vega vakati 1:1. So chatinongotaura isu pano ndechekuti zvatatanga kupinda chipuwa mari dzatinopuwa idzi dzanga dziri in forex, dzanga dziri in equivalent to USA. Vakaedza kuti 1:1. Gore ravagadzira maRTGS pano vega vanomultiplier yaunoti official rate kumabhengi. So tingoguma chekutanga tigerisa nyaya yekuti increment. Ngataure nyaya yekuti official rate kubank mari yatapiwa isuma ticha nguva yakati, nhasi unoitika ikaenzaniswa nemutengo wemari dzekunze yava mari. Hatigone tanga kutaura nyaya yeincrement. Ngetakaa kuirana kuti nyaya dzedu isuma iri taanga iri dollar, nhasi yava mari. From that taura nyaya yeincrement.
Asi tiri kunzwa kuti hurumende iri kutarisira kukuwedzera mari mwedzi uri kuuya uyu. Chii chaita kuti musamira mutange maona zvamunopiwa?
Aiwa, ndisazotaura mwana wangu yangu. Hatigoni kupendwa muromo nemafuta tonzikatika. Zvokuti vada kutiwedzera mari percentage ipi. Kana vawedzera 20%, 30%, 100%. 100% yei. Nasina kutaura kwatinoita kuno, $100 is equivalent to 750 bond in Zimbabwe. Zvoreva izvokuti tichatambira mari past 300 dollars. So kana vakataura nyaya 20%, 60% increment, chiko hapana zvavaita. Chekutanga ngavatange vati mari yatiri kutambira iyoyo ienzaniswe neofficial rate yavanochinja nayo mari kumabhanga. Izvozvo zvinoreva kuti tichatombosumuka ndichanzwa kuti ndivo vakataura economics dzavo. Isu tevadzidzisisa zvakaita economics, so vatine matechirungu tematsvene zveekonomics hazvizi zvinezvi.
Avo vanga vari mutauriri weProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reNewsday mune nyaya yava Nelson Chamisa, avo vanonzi vati kukwira kwemitengo yezvinhu, kusagadzikana kwenyaya dzeupfumi, kushaikwa kwesimba remagetsi nezvimwe zvave kuremera vanhu zvekuti ndizvo zvichakonzera mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. MuNewsday mekare mune nyaya pamusoro pevaimbove vashandi vePremier Tobacco Auction Floors vakaudza paramende kuti havana kubhadhara mari dzavo dzemihoro kubva muna 2015, vachiti kambani iyi ine chikwereti chezana rezviuru zvemadhora kana kuti $100,000 kuumwe noumwe wavo. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vanogona kusungwa sezvo ongororo yakaitwa yakaona kuti vakashandisa chinzvimbo chavo zvisina kunaka. MuChronicle mune nyaya yevakuru emakereke kana kuti Zimbabwe Heads of Christian Denominations vanoti vadhumiso dhavengwa igamba munyika zhinji sezvo mabasa avo akange asiri ezvematongerwo enyika badzi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, uri kutaura pana apa pakuronza ndimutapetedza Tedman pasoweto apa. Zvinoitika munyika yeZimbabwe varume zvinosiririsa. Savana kuti varimwo tiri nderera dzisina baba kana mai vanozwawo tsitsi. Vanoda kurya vega vana takaningira. Vapedzapo vouya futi vanatori tochemerawo mafufu aripo. Hazvizi kuita zviro kwazvo zvakati mhoryo. Asi chaapo wakuda kuti tiite mwoyo umwe tibatane. Kukazi kune machi toenda komacha teshe. Ne mari dzonono ino totokwanisa kutobvawo ndoenda komacha pamaonini pamahofisi awo pavana zviri kuvanhu zvimetanyangadzwa. Ngekuti kanyi zviro zvadhura, dhizeri rakwira. Kuenda pamabhazi apapo zviro zviri kutorwa pabhodha, pakudhikireyapo dziri kutounza manjeshi. Chazikwe kuchemera muno muzve tikadaidzwazve makwerekwere vamweni vanhu vaivaidainzirazve. Mazwi eshe etinopuwa havana yeZimbabwe tatamburako mana. Ndashatirwa ndizvei teedzwa pachagondapo.
Makadii makadii ana mukoma hwande ikoko nemose. Tinotenda nechirongwa chenyu ichi. Da kutaurawo nezvevanhu vari kutorera vanhu zvinhu pabhodha apapa. Vanhu ivavo vanenge vatumwa nani, izvo zvinhu zvakaoma kudai kuZimbabwe. Ndopavada kuchionekwa manje. Kana zvadaro uchimedzi isisu tochiuenda tonoprotesta tiri paBedbridge pacho ipapa. Vozi vava kuita izvozvo isisu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutumira vanhu chikafu kuno, hakuna chikafu, ivo vochitora futi. Savarira kuti vanhu vafere. Ipapo ndopari kutirwadza mukoma Jonga ipapa. Ndini Tinashe Jonga, ndiri kuno kuSouth Africa, Durban.
Makadiko vashamarare. Aiwa, tinotenda news dzamuti patinogara takatodzimirira. Ini ndinoitwa Tresi, ndiri pano paJoburg. Hatisi kusvora zvedu hurumende iri kutonga iyi, asi maitiro avo dzimwe nguva unopeisira watotadza kusanganisa pfungwa kuti unzwisise chichiri kumboitika muZimbabwe. Manyanya kuita madhisinyongoro. Hamusisina oda, hamusisina mutemo muZimbabwe. muzimbabwe maongororamiwa muchingovhiringwa vanhu hatisi kunyatsonzwisisa kana muchiti zimbabwe inovakika hatisi kuziva kuti kuvakika kwacho kuri papi because vanosungwa vacho hatizivi kuti vari kusungirwei vanoiswa vacho kubhodha vari kunzi vatorere vanhu zvinhu tiri kuzama kupedza nzara iri munyika neuipi huri munyika vanhu vari kuuya kuno kuhupema kudondo vanhu vanouya kunoku vanoya vasina nemapepa ese vodambura bhodha waya vopema votora zvinhu kuno vachimhanyiswa futi nemapurisa kuno vomhanya vakasenga zvinhu zvavo kusvika pabhodha vachititodzokerawo kumba nezvinhu zviya tikwanise kurama vakamirirwa nemasoja ezimbabwe apa votorerwa zvinhu zviya vosvika kumba asisina futi chii vodzoka kuno kuzvionza vana mapepa vemuharariwo vari kunzi musatengesa munditsvina bvai panapa ndaimbotengesera kuroko manje mwana wezimbabwe kuti araramika inzarawo iri muzimbabwe macho iri kukreatwa nehurumende yeduwo hatichanzwisisisi
kazuvai kazuvai vateereri nevashamarari vestudio 7 nhari kutaurwa navamugofori avo vetanzania avo kuti hanzi masanctions ngaabviswe ko ivo zvakakonzeresa masanctions vazvitaura here kuti vanhu vamurungosunga vasina mhosva angooneka akabata kaportfolio obva vakandwa mujere kunzi uri kuda kupidigura hurumende kaambobvisa izvozvo izvozvo kamweya kaveka kungosungasunga kasina kana mubasa rese havasi kumuudza vari ngotaura kuti masanctions ngaabviswe kundinzwa kana kusandinzwa ini ndatovaudza hazvina zvazvinobatsira vamwe ndive vanoti hei musashora mbodza nenozvimbira ko kuzvimbirwa kuchiri kuguta here kana kwatova kurwara vanhu vanongonakidzwa nekungotaura zvinhu zvisina kana basa ngavatipewo zviri nani hurumende yakundikana hazvibatsiri zvavari kuita ngavabvepo
apo pastudio 7 mamuka sei zita KK ndiri musouth africa ndichiti aiwa zvinoita kuti nyika yedu iendere mberi yezvinoi 1 nhaurirano pakati pavachamisana vamunangagwa 2 kutora mari imwe kushandisa mari imwe chete munyika medu yakafana neusa oro rand tosiyana nemaRTGS pamwe chete nemabhondi tosvikangamwa zvova zvinhu zvekare namba 3 vose vakatora zvavasina kupiwa vodzorera kuhurumende Number 4 zvichirwa zvose zvomonitiwa kuonekwa kuti shuwa zviri kubatsira nyika yazvo zvinobatsira kuti tigare pamusoro pemakomba asi zvakabuda mumakomba iwawo zvisina wazvakabatsira aiwa ndo mashoko andinawo muzuvara nhasi nchiti makadiva teereri KK muSouth Africa
pamusoro vashamarari vestudio 7 tanonoka wande blessing zulu ndinokwasisai mose pachirongwa chamunotipenyura pastudio 7 dai maramba makadaro indine nyaya iri kundinetsa yenyaya yepabhodha apo kuti vanonotora zvinhu zvevanhu vari kubva kunotsvaga kunyika dziri kunze dzakatsaurana chezvizhizhi vachiona dambudziko ririmo munyika yezimbabwe vanoti vanhu vanorarama sei indinoshayiva vanhu vanoroya kuti vanoroya vanhu vakaita sei vanoroya vanhu vakanaka vachishiya vanhu vakupatambudza pabhodha apo vachitora zvinhu zvatambudzika mazuva akawanda nemakore akawanda munhu achitsvaga munhu ndopanotora nezuva 1 avanhu vanoroya varoi zveshuwa ndo vanhu vavati varadza mbiri yavo ipapo kuti varoye zvinhu zvakaita saizvozvo hakuna kutishungurudza zvakadaro kuti toshungurudzwa kuno tichitsvaga zvinhu izvozvo toshungurudzwa pabhodha nekutorekwa zvinhu izvozvo
kwazai 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 vestudio 7 muri kutaura navhodha vhodha chinamurira ari pacape town apo ini hangu ndinorwadziwa chaizvo vana mukoma jonga ndorwadziwa chaizvo ndichiona bhodha richiita huri hwekuti munhu anoenda kunoshuzha aenda unoshuzhira mhuri yake ndopanoona umwe munhu otora zvake zvinhu oisa mauyo hazi yavo ipo pavachatora masefi wekuti mhuri dzacho chanobatsirika ndopavanenge voitaya vanoti bhakosi yavo iyaiya voita sekuti zvinhu zvakanaka pachizano pepota zvinhu zvakachipa hurumende iri kuzowana ndopavari kutorera vanhu ipo pavo adai vaita zvinhu zvakanaka ngavaende kudhaimondi uku vatsvage basa uku kudhaimondi uku zvichiyerwa ngavamaine zvakanaka nyika ive nezvichiremerera kauori varoti kari pabhodha akapo pabhodha kauori kari kutore vakuru ikoko kustate house ikoko aipapo ngavatibatsirepo kana vakundikana ngavaise matomu pasi atendamo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo Aya, mashoko avo asana chokita ne Studio 7. Tino kukoka hii kuti mutitumbire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi, ma message enyu itai mapfupi uye muwedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri, United Nations High Commission for Refugees, rinoti kurwisana kwemarudzi kuri kuramba kuchiwedzera kumaudzanyemba kwakadziva kumadokero eNigeria. United Nations inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakatizira kunyika yeNiger vachitsvaka upoteri vachitiza varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Vamwe jaji vekuBritain vaudza vaimbove gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaBoris Johnson kuti vapindure mibvunzo pamusoro pekuti vakanyepa mazuva okutsvaka rutsigiro rwekuti Britain ibude mumubatanidzwa wenyika dzekuEurope muna 2016. VaJohnson vanonzi vataure pamusoro pekuti vaiti Britain yaiendesa mari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi mana nemaviri emadhora pasvondo kuEuropean Union. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaRobert Mueller avo vakatumwa kuti vaongorore kana mutungamiriri wenyika vaDonald Trump pamwe chete nesangano raivabatsira kuti vasarudzwe semutungamiriri wenyika vakashanda nenyika yeRussia musarudzo dzemuna 2016. Nezuro vakataura nevatapi venhau kekutanga mumakore maviri vachitsinyira zvavakabudisa mugwaro ravo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvavanofunga nezvataurwa navamula uye kwananga nyaya iyi zvino.
Vamula vanenge vabuda vachiti jekesei mamiriro akaita ino nhandekere nyaya yeinvestigation yakaishitwa, nokuti paripoti yavo hapasi kunyatsooneka kuti vanga vachiti chiisi zvimwe zvacho zvanga zvakavharidzirwa. And uye tinoona kuti isusu vaattorney general vakazobudawo vachinyora samari yavo vachinge vari kupa tsanangudzo yatazoona nhasi kuti inenge inoda kunotikwikwidzanei nezvanga zvitaurwa navamula.
Pane zvavataura nhasi pane zvazikamwa here nhasi zvasati zvambozikanwa?
Vamula vakoti jekesei kunyanya isu tinoona kuti izvo vaTrump pakabuda ripoti negwaro rakanga ranyorwa navabva attorney general vaTrump vakabva vabuda ivo vachizviti ndanzi hatina mhosva ndakachena, asi vamuna vabuda vachijekesa ivo vachiti izvo ivo mubumbiro remutemo wedepartment yejustice vavana ivo power yokuti vaite prosecute vaTrump kana kuti vavati vane mhosva kana kuti havana mhosva. Ivo havana kuita investigate nyaya iyoyo yokuti vaTrump vane mhosva here, because vakaona ivo kuti zvanga zvisiri mumutemo, haisiyo yatingati yanga iri job description yavo yavanga vapuwa.
Zvabuda nhasi izvi zvinobatsira vaTrump here kana kuti zvinotasa kuvasungirira?
Mabude azvaita zvinenge zvinoratidza zvinenge zvinotisungirirei vaTrump, nokuti kana ivo vaTrump vabva vakurumidza kuresponda vachida kuratidza sekuti izvo hapana nyaya, asi ivo ai ndinoona sekuti vari kuzviona kuti izvi zvinhu zvingava zvinogona kuchinja mamiriro anga akaita nyaya yavo iyi.
Munoona sekuti izvi zvapa simba kuna vanhu vari kuongorora nyaya yavaTrump here kana kuti zvatora mamwe masimba kubva pane zvinangwa zvavanga vainazvo?
Kana tichitarisa tinoona sekuti izvo Congress haisina option. Congress inofanirwa kuti ichitoita investigate nyaya yatinyatso kupuwa ma yatingati masimba ekuti ienderere mberi nenyaya iyi. Kana ivo vabuda vataura vachiti izvo, ndobasa recongress. Macharges hango, especially oversight ya president, harisi basa redepartment of justice, asi kuti ibasa recongress. Saka tingati vabuda nechibhenze vataura ivo vachiti izvo, tingati vanga vachiti congress, you have to look into this nyaya iyi. Saka bhora ravamo kusaidhe vecongress.
Chinoita kuti zvitore nguva kudai, chii chavakamirira, chii chavari kuda kuona apa?
Hapana evidence yekuti unenge wakabata kuti evidence iyi. Zvine paviri kuti tingati Congress, especially maDemocrats anova ndo ari in charge necongress. Kuri kuuya maelections gore rinouya. Saka zvinogona kuita backfire on them kana vanhu vakafunga kuti izvo the Democratic Congress iri kuda kusunda vaTrump pachinzvimbo kubva pachinzvimbo nenzira dzisina kunaka. Saka Congress inofanirwa kuita gauge mood yevanhu kuti vari kusupporta zveimpeachment kana kuti havasi, nokuti maererano nemaelections ari kuda kuuya pamberi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Rodrick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Handikwanise kumutaurira.
Tiri kuona mameseji yenyu amuri kutuma paFacebook. Tiri kuona Marvin Maunze, Tinashe Chiduku, Sarama Zengera, unoti aiwa paipa, todini nenyika yedu. Mwachituwa zvinhu zvazvo shata, nditi Tinashe Chiduku uyu. Terence Mwarota ari kuti kushaya simba kweRTGS kuchakwidza mitengo yezvinhu, izvo zvichaita kuti vanhu vapinde mumugwagwa. Kalisto Masara anoti zvakaitika zvatakaita izvi zvakafanana nokuchengetesa makudo minda yedu. Aiwa mameseji enyu tiri kumaona paFacebook. Murambe zvenyu muchinyora patinenge tangowana nguva tichenge tichitaura nemi pamusoro pezvamunenge mataura. Tinotenda zvikuru.
Ahlukane nentombi yakho uzoyala kanjani ubintomba yaliwa
andikwanise kumutalela
usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
tisiyana naye
ubalena lapho usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi awuphinde
Tisiana na ye
Utiki imina Angusugane nintombi
Angusugane nintombi
Isu yala ganjano
Ubintomba yali
Utiki imina Angusugane nintombi
Isu
yala ganjano
Ubintomba yali
Utiki imina Angusugane nintombi Uyala kanjani ngoba intomba yaliwa nje kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uma ngabe izwe ngayo ngabe izwe ngayo kanti yona yazi
sezvo nguva yedu yapera rekati mbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvemaindustry nhasi rinotarisirwa kuita musangano nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe pamusoro pemitengo yehupfu negorosi. Sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti richabatana nesangano revarairidzi rekumaruwa reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe pakuramwa mabasa kubva nemusi wemufuro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tis.